manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitsepe nyura tiri mu Washington DC lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara dzidzo dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Ndikushamisika kuti National Prosecuting Authority yanga achitandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasadhigari webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaruro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1/10 gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Gwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemitengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi ari kungokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari weMuharare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kati maparasetos edu akaita sana ZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti oke mari iyoyo yanzi yachengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibha kubadara kuti ino zinenda kupi ndiko kwatoita dambudziko nako zvodai pai pai nema systems eto zvekuti mari iyo ichazoitwa ma priorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira tai taizwa nekufara but pari zvino asati anyatso kunzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavara hatisati ane confidence nene trust movement
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti zesa itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhaki vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumucheto wokugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bogaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwana nazvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa avo vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri musadhiki pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutema paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga utano mugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadhiki nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tati vatanga kunofidha vanawo manext do ako vanotanga kuvuza kuti kuvako zvavari kuziva nezvakawani ndofunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions saka ndokuda dai tagarira pasi pachedu taita find common ground so takamboita mazuva egovernment of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasutira nemamwe makandidzi vamana vaiti batani zvinomeka sense kuti hasvo vari kurevhea sinzie
vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha reFrancistown vaAbio Musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chini chokutanga ngatigadzise kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabinda okomopotswana vaSpenza akapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwaSimba Zimbabwe inosumuka ndonyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadhik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadhik nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaScala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
kushamisika kuti National Prosecuting Authority yanga achitambisira nguva vachiendesa munhu anochongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara, nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere sununguko vemunyika muno vakarwira kuti vane kodzero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu, dzinobvumidza zvinhu ataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodzero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe, hapana mhosva yavakapara, hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare, muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti unotsvaga vanhu vanenge vakapara mu iko zvinova vanhu vari kuita mhosva dziuoni munyika muno havasi kusunga. Tine vanhu vari kupamba vanhu vari kuita nonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi unotsvaga munhu asina mhosva yakapara tikuti isusu vachuchisi ndopane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution yatiri kuona muZimbabwe, kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa. Bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paimirira mbiro yekuti uendeswe kumatariki mhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiri vendc nekusivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika, ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese datinga neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yakapara, tichiradzidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi vatumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga sichi yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanirwa kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tave tawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozvionawo sei?
isusu se Zimbabwe ineno journalist tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako saka isusu zvayo kwashiri iwe se Zimbabwe ineno journalist tishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti goreriya tave apa zvino tozvifambisa sei nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo
vadongozi tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muzimbabwe
hapana chakachinja pa vana vachirongorohwa vana vachirongoshungurudziwa ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita musangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papane humwe hurongwa
munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyambisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushando wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mariyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa veFinance nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa tingati pachirungu paya paya incapacitation. Vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti tinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 40. Saka Apex haiziriyo inosunga asi kutoti mapato iwayo anoafiliyeta kuApex Council ari 40 ndo ane zvisungo izvozvi zatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kupandurwa nemushando hurumende ii 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inopandurwa nemasivu servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashoko. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nevefinance, mari dzavo dziipinde muaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachichidi zvokuti vanhu vangada kupinda mustichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira iko?
Tinoshanda nemutemo, kumbire redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatisi kufara nezviripo zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvapfuurira vari kubackground kwavo, vari kuvapfuurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo, kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa. Zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nekuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vange vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Msanganyahuye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Halo kola, tikutaura nani uye zve muri kupi?
Tikutaura na Luke Marufu.
Muri kupi mukoma Luke?
Ndiri Victoria Mjobeni. Isu tingangoti kuna vari kutungamira nyika vangoita kuti vagadzirise zvinhu zvisakwire munyika, nekuti iyenezvo vanhu vakufa nenzara, zvinhu zvacho zvakushayikwa munyika. Satingoti kana paine pavanokwanisa kuti vakwanise kutaurirana nevamwe vanobata nzana vemaopposition pati vakwanise kutaurirana vawirirane, zvinhu zvimire zvakanaka munyika.
Aiwa mashoko makukutu. Munosapotawo nhabvu here munyika? Munosapota chikwata chipi?
Ndosapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura naPatrick Muradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwei mukoma.
Izvi zviri kushiya pane zviri kuitika munyika.
Zviri
kuitika munyika zviri kutinetsa maningi. Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika. Ndozvinhu zvatakatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu halo, Hazel. Aiwa, tiri wadii, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Ndikakuudzai mamirira kuita zvinhu mashopsu mukazvisi kunakisa. Kozi mapraizi ari kukwira every day.
Ndiri kunzwa kuti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Maze.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanzi zvinhu makura zviri kuita shops asina kidza. Hatisi tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvino zvirenge zvichikwira mapraise, it's unnecessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonauyu hwaakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch, pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti mapfa, unogona kudya kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari.
Lunch checheyo kuti munhu anyatsodya lunch kudhara taitenga $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidanzira kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uri kuone musi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palowfire, mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Ndi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pe5-5. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa uremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi Dynamos yacho haisi kudyika, Highlanders yacho haisi kudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti upredicte kuti ndeipi ingangohwina bhozi mutambo wacho.
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals, idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHaus iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHaus Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ndavauye wakawanda watipo rutsigiro, wakomana vakwanisi kutamba kana ivo vasii, vanodawo batsiro nekuvakurudzira kuti vatambe vachitamanye kuti tisema.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup ne Noadi Bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko sondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Manika Diamonds, nesvondo Yada vs Chapungu, ZPC Kariba vs Black Rhinos, Wange vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira zamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Muno kwaniswa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Sitandekile Mhlanga, achikupai nhau dzendebele.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.